Ai varume sevari pakrawa kushandirwa nemadzimai kunana gokwe vamwe vanhu vachirarama semhuka kurumwa nezvipukapo zvikara zvichinyuka tatekuru muri kupi nanga dzichinyemera vanhu ana manjuzo chitichkiso chida kuisira mugomba vanhu vakuda kupfuma ndosaka vachiromba ini ndoziva zita repeshe dzenyu ndimi mambo chero zvikaita sei ndinokonera pamuri ipapo varoi pava nezvigure kustate house kure majapanese mumasofa mouchira motokari mahospitari achifara n'anga dzichitsvaga vanhu murimi achirima vakafunda mumakona nhunzi nyuchi zvichiona zvakagara pamwe panhu ndimi mambo ndimi makasika zvese
mambo